chekutanga ndechekuti isu takatichiti mapato ese ngaapiwe nikana yakaenzana kubuda munhepfenyuro kunyanya-nyanya mastate media paZBC paTV pamwe chete neZBC radio ngaatiwe nemikana yakaenzana kana vachamisa vaitawo rari yavo vobudawo zviri fair sekubuda kunongoitawo vamunangagwa vanhu vedu vonzwa kuti ava veMDC Alliance vane zvinangwa zvipi ava veZANU PF vane zvinangwa zvipi kana zvadaro vanhu vedu vochisarudza kuti bato ravanoda kana kuti mutungamiri wavanoda ndeupi ndiwo mamedia freedom ndiwo media freedom yatiri kutaura bumbiredu remutemo rinotaura iro kuti mapato ese anofanira kupiwa mukana wakaenzana wekubuda panhepfenyuro asi tinoona kuti pamakore ese aya paingobuda kunyanya-nyanya bato reZANU PF chete kana vachibuditsa bato reMDC vanobuditsa pakashata chete ndopanenge pachingobudiswa ipapo saka nyunyuto yedu ndeyekuti ngatiwei nemikakaenzana totaura mapolicies edu totaura mamanifesto edu totaura zvinangwa zvemisangano yedu vanhu vese vachinzwa saka kudzvinyirirana ikoko ndokwatachinyuta nako
vamangwani kana uripo asi kuti tine 129 opposition party saka imwe neimwe iri kupuwa mukana wayo zvokuti ivo seMDC vaiteiwo number 1 kumaopposition parties vari 129 tiri kushayiwa kuti vano kuzvipirei status iyoyo uye ichibva pati 129 political parties nasvika pavo imwe mukana yakisinoti mukwachi mangwana topavo youmwe mangwana topavo MDCT mangwana topavo MDC chipika tichingodaro imwe neimwe ichiwana mukana wayo ZBC inotori nerosa yayakapa problem ndeyekuti vari kubatanidza the state kana ichikavha magovernment functions nepainokavha ZANU PF as a political party so ndo pari kuvanetsa president munangagwa waidisivari president weZANU PF ndipresident wenyika so kana vari kuita mastate duties nyika inofanira kuziva kuti president wavo ari kuitei maministers anosevha mugovernment yapresident munangagwa kana vachiita basa ravo reministry vanowana futi coverage
vamonzo
kwete kwete vamangwana ipapo muri kuresva nokuti nyaya yatiri kutaura isu ndeyekuti hatisi kuti mamwe mapolitical parties 129 ashayiwe kukadzwa kwete tiri kuti munhu wese ngaakavhwe asi kuti ZANU inokavhwa zvisina zvakapfurikidza vamwe ndisingataure basa rehurumende ZANU ikaita congress yayo yamakaita congress after nyaya yemasoja iya muna November after November yakakavhiwa yese from A to Z harisi basa rehurumende raitwa pacongress ibasa repati yakabuda munhepfenyuro econgress yeZANU PF econgress yeMDC ya2014 haina kumbobvira yakaziwa macentral committee meetings eZANU PF anokaziwa vamangwana kune vhidhiyo inofamba muchimba muchijaivha chaizvo kutonga kwaro navamutsvangwa zvese zvakabuda munhepfenyuro izvozvo isu patinoitawo manational council meeting edu hazvibude
vamangwana chinonzi equitable mushona hazvirevi equal so vari kukumbira equal handina kuona payakanyorwa mubumbiro ende vamonzora is a lawyer vanofanira kuziva kuti equitable nokuti equal zvakasiyana muchirungu zvose nemuchishona so vanopuwa equitable coverage mumedia zvinoreva kuti ivo time yavanopiwa inofanira kudhivhaidwa ne 129 other parties vazvizive izvozvo but nevertheless mukuru mukuru angaigari bvunde azvizivewo izvozvo kuti kana ZANU PF iri kutonga kune inonzi the benefit of incumbency